Hongu wa Trump wa wana mari yechibatiso yatingati bond yavabhadhara kumatare ende mari vazoibhadhara magweta avo vadzokera zvekare kumatare vachitaura kuti imwe mari yavanga vakatarwa yaisvika kuma 400 million yanga isingabatiki ende pachirungu vanga chiti it was impossible for va Trump kuti vawane mari iyoyo sezvo makambani akawanda anga asingabvumi kuti vape va Trump yatikati bond iyo inowanzopuwa nemakambani akawanda vachiita underwrite vachitaiwa munhu anokwanisa kuzodzosera mari kana nyaya yake yapera kana kuti pano zvimwe zvinozokwanisa kuzobatwa kana akasaidzosera. Saka yes, taona va Trump vachiibhadhara mari inosvika 175 million kuti vasabatirwe yatingati property yavo yanga ichazobatwa dai vanga vasina kubhadhara mari.
Zvino chichoitika apa vamasiye?
Sezvo va Trump vabhadhara mari inosvika 175 million yakatarwa nedare, zvinoreva kuti nyaya yavanga vachitarisana nayo yekuti dai vanga vasina kubhadhara mari iyoyoyo, imwe dzeproperty dzavo kana amwe maassets avo anga achabatwa nedare vachida kusadzikisa mutongo wakaiswa nedare wekuti vaTrump vabhadhare mari yavakatarwa nedare. Saka mari yechibatiso yatingati bond 175 million yabhadharwa imari yatingati inonzi security kucourt, sezvo vaTrump vakati varuda kuapila nyaya iyi security kucourt kuti aiwa indoda kuti ndiapile kana kupikisana nemutongo wedare. Saka inda kuchikubatisa 175 million iyo inova ichazova iri security yokuti kana vakasatadza kuprosecuta nyaya iyoyo ndoyo ichazobatwa nedare vachiti kuda vakatambisa nguva yedare kana kuti vakatadza kuita zvavangati vaite.
Mari iyi vanoidzorerwa here kana matare apedza nenyaya iyi?
Mari iyi isecurity yokuti vaTrump vari kutadza kuti vane nyaya yakasimba yavada kuapila. Saka vakadyiwa kumatare dzimosva, zvinoreva kuti vaTrump vakuchifanirwa kubhadhara mari yakatarwa nedare inova 475 million. Iyi mari inokwanisa kuva ichizoshandiswawo zvekare kuti izadzikise mutongo wakaitwa nedare repasi. Saka iyi mari inogona kunge isingadzoki kana vaTrump vakadyiwa kuapiu yavada kuita.
Vamasiye, chii chinoitika kumari iyi kana vaTrump vakakunda kana kubudirira kumatare ikoku?
Vakawina kuapiu yavo, zvinoreva kuti mutongo wedare repazasi wauchashandi, ende uyezve mari yavakatarwa kuti vabhadhare inogona kuva isisipo. Saka mari yavabatisa sesecurity imari yavanofanirwa kuva vachizodzoserwa kana vakahwina kumatare.
Makatarisa nyaya dzese dzavaTrump nekumatare kwavari, munoona sei nyaya dzavo? VaTrump vangabudirira here zvokuwanikwa vasina mhosva?
Nyaya iyi yakuisa vaTrump pamarumana nzombe nokuti pane nyaya dzakawanda chaizvo dziruda kuti vaTrump vave vachibuditsa mari yokubhadhara mitongo iyoyo. Tinoziva kuti pane nyaya dzimwe dzedefamation dzakaiswa against vaTrump. Tine nyaya zvekare dziri kusanganisirawo vamwe vanhu vari kutivo vaTrump vanofanira kuva vachibhadhara, and uyezve kune mutongo wakaiswa zvekare nejuri pane imwe nyaya yamadzimai vaiti vakaitwa sexually harassed navaTrump. Ende inyaya dziri kuvamomotera, ende inyaya dziri kuita kuti vave vachibuda mari yakawanda panguva yavanenge vachifanirwa kushandisa mari yavo kuita macampaigns avo ekuva president. Saka pare zvino ndikati zvinhu hazvina kumirira vaTrump zvakanaka, nekuti mari dzinofanira kuva dzichi direct wa kuma elections avo kana kukampeni avo za kuita sekunge ya zindizo zichava zichibadara mutongo we matare aripwai. Ende uyezo izi inyaya ze kuma civil court ziruguti wa Trump wawe wachibadara mari. Kuchiri nemwe nyaya zvekare hombe chaiyo yokuti va Trump vakapandukira hurumende iyo isati yatongwa. Saka iyo yakatongwa va Trump vakabatwa nemhosva. Then zvinorava kuti va Trump vanenge vachizosangana nejere kana kuti mutongo wakasimba. And uyezve idzi nyaya dzavo dzavanofa vachibhadhara vanhu kuma civil court idzi hadzive dzichimira, dzinova dzichienderera mberi. And zvinhu zvinokwanisa kuva zvichizokanganisa yatingati reputation ya Trump and uyezve campaign yavo yokuva mutungamiri wenyika gore rinouya.